Ya kune mamainazi ari kunzi ari kuretrenchiwa anobata nzira shamva haumai magold mine tichangoonawo vatongopuwa manhingirikini maletters eretrenchment tava kuretrenchai saka tatatoisa kuti reason yacho ndeyei yaanotete beyond ground tisvike kutingoti tonzere ndichei those vamamaini iwayo angasiri kuoparate hawo zvakanaka patanga chioparata but vangoti all of a sudden saka hauchawisi kuti chii chiri kuitika
saka havana kupa chikonzero chekuti sei vachiimiswa basa
havana chikonzero because vamwe vacho vanga kugara vane ma 6 months mabacklog avo vasina kubhadhara kwamasalaries avo saka reason yavo ndeyekuti kambani haisikomaninge maina haasikuoparata zvakanaka ndo mareasons avari kupa
tiri kutaura pamusoro pevanhu vangasvika nhamba yakadini
vanhu vakawanda because tikatarisa sekushamva kune vanhu vanosvika maybe 200 then how mine I'm not sure but pane vanhu vakawanda nezva vanogona kunge vari over 400 all in all ka vanhu vandi kufungidza kuti vada kudistrenchiwa ka vanogona kunge vari 800 almost 800 ivaka vari kunzi vada kuretrenchiwa because mine ose iwayo ari kuda kuretrencha egold
pane
vanhu vakati wandei chaizvo
pane zvambotaurwa pamusoro penyaya dzemari yavo yavasina kupiwa
vangonzi vari kuretrencha saka ngavamirire kuzopiwa mari dzavo and havari kutaura kuti vamwe ngavamirire maybe for 5 months dziri kutera ndo pachabuda mari dzavo which is not fair because vada kuretrencha ka unofanira kunge vatogadzirira kudii kupa vanhu retrenchment package yavo kani kuti munhu ane backlog kugara ana kuora kubva kumasure iwavo ndaa kuretrencha oretrencha zvekare hauna mari yacho kuvapa ipapo which is not fair
zvino sangano renyu rafunga kuti richazvifambisa sei
inini promangwana I will send someone on ground kuti tichokonfronta manhingiri madirectors iwayo vanyatsotipa information yakakwana kuti chii chiri kuitika because vangoti juma vatangozviona paweekend pakuti kuvanawa zvavatonhingirika zvavatomisa vanhu kana kuna vanhu vatipuwa matsamba kudaro
pane vamwe here vashandi vasvika kwamuri nenyaya iyi
pane vatataura navo pane vatakomuniketa navo vatotikonfronta katiza tino kune nyaya yakadai iri kuitika saka we are going there
saka munoona sekuti pane imwe nzira here yekuti mabasa avo asamiswa
ya because as you know ka kana vanhu vakambani chida kuretrencha haitangi nekungoretrencha ka inotanga yataura nevashandi because retrenchment inonegoshietwa ka mogara pasi nevashandi motaura kuti no basa redu haichafambi zvakanaka maybe takumbonhiri takumboshana kana kuti ma2 weeks isati maretrencha itewe for avoiding chi retrenchment ndozviri pamutemo hamungotangi nekuti tangoretrencha all of a sudden mofanira kungotsvaga maways ekuavoida that retrenchment kana kuti inongomuka kupemuchitwai tatoretrencha yef negotiate fase tiona kuti sure zvinhu zviri kukuremerai kana kuti mongomuka kupemuchitaretrencha
kune kumwe here kwamuchaenda nechinyunyuto chenyu kana musina kuwirirana nevaridzi vemigodhi
ya isu tikataura navo on ground zvikaramba kureva kuti nyaya tinoita kutoisa munhingirikeni tinoita kutoisa kulebha tetotofungisani kana tatadza kutaura nanhu tawirirana.